Isuba Saredo se Zimbabwe Network for Social Justice tinoonya nyorerekera pakubatsira vanhu vatinoona munyika medu muno meZimbabwe vanenge vachiti patiri vari kudzvanyirirwa vanoona kunge kodzero dzavo hadzisi kutambirwa kana kuremekedzwa.
Vambofana vanhu vamuri kutaura vanhu vakaita sei?
Vanhu vatiri kutaura vachoto vanhu vanobva kune upenyu hwakasiyana-siyana muno munyika medu, asi patakatanga chaipo chaipo takataona kuti vashandi ndo vari kunyanyobatsirwa kumabasa kwavo vasingapiwi mibhadharo yavo. Vatsidzi kana vabva kupa mabasa havapiwi mudyadigere wavo. Ndo vanhu vatakambotanga tichinyanyorerekera kwavari sezvo taiona kuti kwakusina magweta nevamwe vanhu vaivamiririra pachena. Asi takazoona nekufamba kwenguva kuti akwete, kune vamwewo vane zvimwe zvichemo zvavanazvo kana vari shirikadzi dziri kuona kuti mari yavo kubva kuvarume vavo vakashayika haisi kuuya, kana ari mapensheni kana mamoo materminal benefits havaifanwa kuwana kubva kune kushanda kwaika varume vavo havasi kumawana. Tinovabatsira nevamwewo vane zvimwewo zvichemo zvavanenge vanazvo, asi zvese izvozvo ndo zvinhu zvatatiri kunyanyotarisana nazvo sezvo ichiona hedu kuti vamwe ava kana vari kubatsirirwa kana kudzvanyirwa mupolitics nezvekodzero dzavo mezvematumbukirwo anyika kune masangano akati wandei ari kumirira vanhu. Saka isedzi injustice takazoona kuti orit, torega hedu kufokasa pane zvepolitical persecution nezvimwe zvakadaro, asi tofokasa kune zvimwe izvi zvatinoona kuti hazvisi kunyanyomiririrwa nemasangano anomirira vanhu pachena.
Vambofana madhizvo imimi munomirira vashandi nevanhuwo vanenge vaine makakava munyaya dzenhaka. Takatarisa panyaya yevashandi, vashandi ava vamunomirira vashandiwo mumaguta api?
Tinomiririra isu kero anenge auya kwatiri tero uri muZimbabwe, asi parino zvino ndofunga nekuzikanwawo kwatinge chiita kuna maindaneti nemadande mutande akasiyana-siyana, tinoona kuti so far vanhu vazhinji vari kuya kwatiri vemaguta makuru akaita sana Harare, vanabulawayo. Asi tiri kuonawo vamwe kubva kunana Hwange, kubva kunana Gweru, kubva kunana Mutare vanenge vachikumbira kuti tivabatsire, asi hatirege kubatsira chero ari kadoma, chero ari kumaund Darweni, chero ari kurushinga. Tinenge chiti zvavabata kwatiri tinokwanisa kuvabatsira.
Mungatsanangurira vateereri kuti kana muchiti zvomunobatsira vanhu ava munenge muchivabatsira nechii chaizvo?
Tinobatsira nenzira dzakati siyanei. Fezita redu rinotaura kuti Zimbabwe Network for Social Justice. Saka chinokosha apa ndechekuti network tinenge tichishamwaridzana kana kushanda pamwe nemagweta nevanomirira kodzero dzevanhu kana vane chishuro chokumirira kodzero dzevanhu. Tinenge takabatana nevamwewo vanoitawo mamabasa asi vari muarea yekubatsira pakodzero dzevanhu. Saka tinenge tichibatsira vanhu panzira dzokuti tinogona kuenda kumatare pachena pasina muripo, tichimirira vanhu ivavo vanenge vachiti takadzvanyirirwa. Sezvo tichishanda nevamwewo zvakare vanomirira kodzero dzevanhu, tinogona kushandisa futi manhepfenyuro, mapepanhau kuti tipe publicity kune nyaya dzatinenge tichiona kuti aiwa apa pabatirwa vanhu, apa padzvanyirwa vanhu. Ngatiitei kuti nyika izive kuti ndo zviri kuitika mukambani yakati, ndo zviri kuitika mubato rakati kana boka rakati, vari kubata vanhu zvisina kunaka panzira yakati yakati yakati. Tinogona futi kuti aiyai tinoti lobbying, tinogona kuenda kana tichilobha kana vangava vamiriri vedu mumaparamende, vangava vamiriri vedu makanzuru, tichienda ikoko tichilobha navo kuti vakomana pane nhau yakati 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 madii kuti tibatsire vanhu ava vatiri kuona kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo.
Pane zvipengaidzo zvamunosangana nazvo here vambofana mukuita basa renyu rekubetsera veruzhinji?
Chipingaidzo chikuru tingati inyaya yemari. Isu tinobatsira pachena, hatiti munhu tichibhadharira magweta, tichibhadharira zvakati, asi tinenge tichiedza pese patinogona kuti nyaya yese pabva pakutanga kusvika pakuguma munhu awana mugoyo wake. Isu tiri kubatsira vanhu vari kushaya, vanhu vari kutambura sezvo nyika yedu isina kumira pakanaka.